mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 6 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pamari dzauta akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020 papaine mari dzauta ezanu PF, papaine mari dzauta EMTC Alliance, papaine mari dzauta MTCT, papaine mari dzauta emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mtenda, Speaker of Parliament, munhu weMTCT Thokozani Kuto or Monzora, anokwanisa kudzinga munhu weMTC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga.
Umwe muchevedzeri wemutungamiri weMTC Alliance anoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumidza kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto.
Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvokuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buying and ownership yepolisi.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nezuro yakadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mushure mekuziviswa neMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa si mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mtsiami, vanomirira dunhu revula wayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Tyimvuyas vekuMidlands, vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMtsiami pamwe namuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Tyimvuyas vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Tyimvuyas vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndotoshamisika ini because takapinda musarudzo tiri MDC Alliance handina kupinda ndiri MDCT. Saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
VaWende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri weba Turavo Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa sezvo munozvanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazokonsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee and tinotarisira kuchazobuditsa statement yeparty.
Tungamirwa nababa vaChamisa saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena, yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti vezanu PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano. ndoza hapo.
Asimula irizwe pa Great Zimbabwe University va Joel Mkusha vati zvaitika nasi hazvine ine mamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018 izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemutemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Zvichakadaro umwe mutevedzeri wavaNelson Chamisa vatendai biti vanoti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakafanana nezvakaedza kuitwa nevaimbove mutungamiriri weRhodesia vaIan Smith vachiti zvichatadza nenzira imwe chete iyoyo. Vabiti vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachida zvigaro zvemuparamende izvi bato ravo rinovapa, vachiti zvematongero enyika muZimbabwe zvatochinja kubva nhasi. Vabiti vati hondo yerusununguko haisi muparamende chete asi mumigwagwa, mumaruzevha, munzizi nemumachechi. Nezuro mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC inofanirwa kudzidza kugadzirisa matambudziko ayo isinganineri mamwe mapato mhosva. Tabata vabiti kuti tunze zvakafungwa nebato ravo panyaya iyi.
Izvi zvinhu zvaitwa naEmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa neZANU PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We will defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we will protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matanu aya anogona kusanganisira kuti tibude muparlamente, anogona kusanganisira zvakawanda, but ticha announce kana taita decision iyo, but tichatora matanu.
Pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenjira ipi?
Handivada masita acho, saka tichavapa. Vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi, pane vatora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakapikwidza muna 2018 rinonzi MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance, pama results akaannounzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020, papa ine ma results ezanu PF, papa ine ma results MDC Alliance, papa ine ma results MDCT, papa ine ma results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mtenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance, ndo unonzi Maroto Kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukatarisa kubudirira kudzora vamwenyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi panyaya?
Hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti edu ese, tichavapa ese.
Iye, ndopa ndanchida kunzwisisa kuti kana mukavapa masiti acho ese, imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle, munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende, vakuru. Struggle haisi muparamende, struggle iri mumastreet. sitagwere mareserva, sitagwere mudzizi, sitagwere makomo, sitagwere machechi, sitagwere mafactory.
Avo vanga vari mumiriri weHarare East muparamende, vari zvekare mumwe wevatevedzeri vavachamisa vatendai biti vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro veBoard of Governors veCEO Africa Round Table vaOswald Ina vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti vaone maonero pamwe chete kuti vagadzirise upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vanoti mamiriro aita zvinhu ave kuda kuti nyika izvimirire sezvo nyika dzepasi rino dziri mubishi rokurwisana kuti vanhu vemunyika idzi vasave nechirwere checoronavirus zvekuti vambosendeka parutivi nyaya dzokubatsira dzimwe nyika. Mukuzeya nyaya yekuti coronavirus iri kukonzera matambudziko akadini muZimbabwe, Blessing Zulu West Studio 7 abata vabina.
Blessing. COVID-19 yauya nguva isiriyo kunyika yeZimbabwe. Upfumi hwedu hwagara huri mugwandega. Hwagara hwakaparara, hwagara huri upfumi hwanga huchinetsa kwemakore akawanda.
Mungatsanangura here zvamunoreva?
Tiri vanhu vanga vakurarama nekubatanidza. Uyezve tanga tichiri kutoisa misoro pamwe chete kuti tigadzirise zvimwe zvezvinhu zvacho. Ndiri kuona inini minister vaine basa rakakura rekuti izvo vabalance zvinhu zvinofanira kunge zvichibalanswa. Tichitarisa kunyanya-nyanya kana vakuita urongwa hwemari yehurumende kuenda mberi, dambudziko zvaro ragara riripo nderekuti hurumende yedu inonetseka chaizvo kuti ibude pajekerere kaitiro kainoita zvinhu. Saka hakuchisina umwe mukana wainawo wekuti wakwanise kushanda nevamwe kuti izvo tikwanise kugadzirisa hwaro hweupfumi kuenda mberi. Saka chirwere chauya nezvakati zvandokwanisa kuti patsanurei.
Mungadorongodza here kuti ndezvipi izvi vabina?
Chekutanga, chirwere chauya neandingati legitimate excuse. Legitimate excuse pachirungu iri kurova kuti izvo kunyange tine zvitanga tichitadzisisa chaizvo chaizvo, taane mukana wekuti zvanga zvaipa asi zvazonyanya kuipisa pamusaka pachirwere. Saka ngatichitarisai kaitiro katinoita zvinhu nedivi iri. Waro wekushandisa mari yehurumende hunofanirwa kuchinyatsogadziriswa hunge huri pajekerere. Kabatiro katinoita mabasa kana tichinge tichiita zvinhu zvese muhurumende nemumabhizimisi akazvimirira oga, kune zvekurima, kune zvekushanyirana, kune zvekugadzira zvekudya nezvekutengesa, kune zvekutaura nevamwe vari kunze kwenyika, nokuti izvozvi nyika dzose dzichatomboti garei dzichizvionera nokuti hakuna ari kuda kuti agopinda mundege achinopinda munyika yavamwe. Kunyange dai vakazotaurawo nemuromo wavo kuti tadini tasimudza marestrictions kana kuti zvinetswa-netswa zvine chekuita nechirwere, hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende zvekuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda, pachirungu yatinoti buy in and ownership yepolisi. Izvozvi tine dambudziko rimwe hombe ratisiri kuziva kuti richagadzirisika sei, nokuti mupfumi hwedu hwakagara huri hwevanhu vamwe vasina mabasa avanoenda kumakambani mahombe asi vanozvisenzera vega. Tiri kuona zvakare vanhu vakawanda vanga vari mumabasa vachizosiya zvemabasa.
Ko vashandi vanenge vogumurwa kuti zvaita sei chaizvo apa vabina?
Kuti makambani adzidza zvakati kureiwo mudambudziko iri. Mune dzimwe nzvimbo dzaisenza vanhu vakawanda dzekuti makambani akuona kuti apa vanhu vanofanira kuita vashoma apa, regai tishandise zvibatwa nezviwanikwa zvedu zvinyowani izvi zvematechnologies. Saka vanhu ivavo idambudziko kuhurumende, nokuti tinenge taakupamidzira zvevanhu vanga vari pamabasa munzvimbo isina mabasa.
Sachigaro veBoard of Governors CEO Africa Round Table vaOswald Ina vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. pataenda pamepo Zimbabwe yange ichungori nevanhu makumi matatu nevana vakabatwa neutachiona hwecoronavirus vana vakashaya uye vashanu vakararama muAfrica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zvuru makumi mana nemanomwe 47,000 vafa vachisvika churu nemazana masere ane makumi mana nevatatu 1,843 Africa Center for Disease Control and Prevention inotizve vanhu vapora muAfrica kusvika pari zvino vanoita zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ane makumi masere nemanomwe 15,587 Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora chirwere checoronavirus pasi rose inoti vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachipfuura zviuru mazana maviri zvine makumi mashanu nemanomwe 257,000 Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mubepa nau rekuraniko ranasi, hurumende yabvumidza kuti mamwe makambani azurure kuti atangidze basa pasina zvekumamanikidza kuti aongorere vashandi vavo kana vaine utachiona hwecoronavirus. Asi hurumende yaomesa kupinzwa munyika kwempatya tsaru dzekutengesa zimlife.com inoti Econet Wireless yakwidza mitengo yayo nezvikamu mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 225% izvo zvinonzi zvashatirisa vazhinji munyika muHerald Mune nyaya inoti nezuro vasungwa vanoita zviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi maviri nevasere 2,528 vakabudiswa mumajeri mushure mokuregererwa nemutungamiri wenyika vachinzi nguva yavakatopika mujere yakakwana muna kurume kana kuti mati gore rino vamunangagwa vakaregerera vasungwa vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere 1,680 Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Washamarara weStudio 7 makadini zvenyu ini ndinofara ndinoitwa siyabonga Clive Truman ndiri muno muEastern Cape South Africa. Ndinodawo kutaura pamusoro pedano ratorwa nawa Douglas Monzora muParliament rekuti wadzinge watungamiriri weMDC Alliance dano iroro ndinoona sekunge kuti rabvumidzwa nawa Jacob Mudenda zviri kunze kwekuongorora zvakaperera kuti pari kuexerciswa ubenzi nekuti wa Douglas Monzora awasiri member yeMDC Alliance nekuda kwekuzvidzinga wega kwawakaita mukubatana naThokozani Kupe weMDCT Saka ndakatarisa zvangu zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza pachena kuti ruoko rweZANU PF ruri mukati menyaya idzi waine chinangwa chekuda kuvhiringa donzvo kana kuti dano kana gwara riri kutorwa neMDC Alliance mukuedza kusunungura wana weZimbabwe kubva mumukano wamamupere inowa ZANU PF handioni wamunangagwa vachibudirira nedanho ravo Dawari kuyedza rekuda kuti wabatane na Chamisa through Pollard yavari kushungurudzira President Chamisa kuti wave mukati mayo izvo zvandiri kuona zvisingakwanisiki ba zvichaita kuti paoneke sekuti lockdown yavakaisa haina kuisirwa wanhu weZimbabwe asi yakaisirwa bato leMDC kuti ritorerwe matano makuru ekurishungurudza pasina uzhinji weZimbabwe wakafarirwa mukati medzimba ndinotenda zvangu maonero angu washamarari
ndi makadi wa shamara lewe studio 7 mkuma tanunu kawandini ndo watora mafungiro wangu ndo watora kuna president Nelson Chamisa president wedu president webanu ndo kumbira kutima shoku wangu ashiki kwa bari kutiva Chamisa nditi mruguo nwati akungu rambachingo jeri kwa nevani ya tambo kuzi ya president wangu ngati simbinuru wa itapisa apana kwa tino shikanisa NPF kana tingo taura ngati taurirani ngati taurirani ngati taurirani za NPF iruto ratita kututi isha wa mruto taura ndesho kutenga saka apapakuda action mkuru wangu ina ndrukutoro wadzi wa Chamisa kutoro kutai saka imimta president weduka chile gire kunyarara tichi to paradans kwa nevani vesani kiparadans kwa na munzura na komichi na kupi raka tosiana andi isho shishu mruko na wate wanwaru vazingwa kama MP masenita azingwa kama parliament azingwa bati kupe unomirila MDCT ini mruwe MDC alliance saka mruko na wate shini shirukindra na papi ndo shungori pashe na kutika zani ili kutikisa saka president ka shakuda kutikisumze msorish asati isho kutikisho moyo mrefu ngatimbosi ya esu ima baidi hakuna nyika inongo uya taka pavira chingoti ngatita urani saka shaka ngufanana ya yes, sibukosi papa pa tininge chingoveri ngira sani chika shaino damisu wai susu tizinga ndakaru wadziwa mkuma tanonu kawande mdenda akaona nguvaka aite mushi nisho kwadi kaka tura sokuti susu wana imu mzimbabwe tirishi kuta shaki atenda hangu
hii wanawe Zimbabwe na watero lewe studio 7 ini minda batika na skuru tilikuti zirimu hondo yejirwere che coronavirus chaka ina mami chinguru aiwa china basa ndeche ku Europe chokwa ni waerewesa nukuti chukura iwa wari busy kumanya nana Morgan Komicho nana Kupio wajida ku destroy MDC kupambo riani wanawe Zimbabwe ngati taurei wanawe Zimbabwe ngati vure maziso wanawe Zimbabwe ngati wonei manduta zivona ere tirukuda kuita two steps kuti tifambe kune dzimwe mhandi dzinouya dzoti dzorera sure mari inosenzeswa nehurumende kuti ibatsire vanhu haichabatsiri vanhu yaakuita basa rekuuraya politics inomutengo wejekerero watinotarisira kuti dai Zimbabwe yava nomutongo wejekerera chokwadi tiri kuona kuti Speaker of Parliament anogamuchira mapepa akangonyorwawo hayo naibva kubhuruwa ei achiti ndezei vana veZimbabwe ngativhure maziso tione titaure tega panyaya iyi tinofanira kuzwa isi tega tigadzirise nyaya iyi mautara akatongwa makangari kuti nezvimwezi ngatizvisiyei asi ngatigadzirisei nhau iyeyi yemamember of parliament MDC adzingwa aya zvisiri pamutemo ngatitaurei tega kuti hazvisi pamutemo vanhu vadzorerwa pamabasa avo nekuti ndivo vakasarudzwa vachiri kumagona vachiri kumaita ndatenda hangu tisadzokera sure hapana chinofanira kutidzorera sure apa asi tasimbiswa nokuti president Chamisa wavonekwa kuti aiwa ndiye murume ane yese saka akamakwa nehurumende nedzimwe mhandi dzinobuda dzinongobva apa neapa saka ngatiendei naChamisa tisadzoka sure ndatenda hangu
taure inotaurwa nevachirumhanzi vaNGC kuti vari kuti chii vari kuti kana uchinge wakuvara dambu racho rwezambia wovhara chironda chako asi kana ukanzi mavhoti tinoona tinopiwa matishet tinopiwa makepesi zvese tinopiwa vamasikavha tinopiwa nezano ko mari idzodzo vanenge vachidziwaneko asi kozva vanotaura vachiti nyika ina mari ko mari iyo yavari kupiwa neamerica vanoisepi ikona vari kuti dambu kana dhuku redu tovhara muromo kose ndechipi chavakambobatsirawo Zimbabwe ivava vanhu vanotaura ivava kana chavambobatsirawo vana vezimbabwe vanhu vari kutaura ivavo tikatarisa muSouth Africa tinowana kuti munhu wese kubva ainani anohora kubva asingasevenzi ivo vanotendai mugara mumba vari kuti vanhu vanodyei mumba macho imomo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica bepa nhau renew york times rinoti kunyangwa hazvo vanhu vari kubatwa necoronavirus kekutanga muNew York, muChicago nemuNew Orleans vave kudzikira. Zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muAmerica zvinofanirwa kutyisa vazhinji. New York Times rinoti pese panonzi imwe nzvimbo yave kuita zviri nani maererano nechirwere ichi, dzimwe nzvimbo dzinoti chirwere ichi chave kunyanya munzvimbo dzavo. Bepanhau iri rinoti vanhu vari kufa zuva nezuva munyika yose havasi kudzikira, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichiratidza kuti vanhu vari kufa munzvimbo dzavo vari kudzikira. Kwemwedzi wese kusvika pari zvino, America iri kurasikirwa nevanhu vanopfuura chiuru pazuva rega rega, asi mamwe matunhu atotangidza kuzurura nzvimbo dzemabhizimisi nekubvumidza vanhu kubuda mudzimba dzavo pamadiro. Zuva nezuva muAmerica, vanhu vanobatwa necoronavirus kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu 25,000. America ndiyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi pano, zvichinzi zuva nezuva inowedzera varwere nezvikamu zvina kubva muzana 4%. Ndisezeze kambo kanonakidza kanobva kuna Mambo Duterere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumira kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto. Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuzekare maneru anasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini chanono kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isikati.